parizvino toshanda ne hurumende yeZimbabwe neopportunities dzairi kuvhura aya vanoda kupinda mumining tinovapa advice yemining and who they should see. Vanouya kwatiri vachiconsulta mitemo yacho kuti what are the regulations they need to abide by and what sort of returns they'll get. Kuda kuziva kuti geography yeZimbabwe yacho yakamira sei with regard to mining and what are the political issues that they need to contend with kuti vadii vaende kuZimbabwe. Saka all those we are doing amongst ourselves as Zimbabwe tiri kuencourageana kuinvesta kumusha. Vamwe vari kutenga mombe every other month, vamwe vari kutenga mombe 2-3 mombe zvichingowana zvakadaro. Vamwe vari kuendesa matractor, mukaenda kuSouthampton uko muno muUK muri kuona vanhu vari kushipa matractor. Vamwe vari kushipa mamishini yekugadzira mugwagwa. Saka kuvhurwa kwaita Zimbabwe munovhemba pakapinda vamunangagwa, the general or the average Zimbabwean akutarisa kumusha. Saka zvazvo kusvikira tigotanga mastandara muno muchiita sei zvaakuita zvichiita zvishomo. Munhu wese akukosevheredzo yaawana achiita something kumusha. Maona gurupu iyo yachekerwa ribhoni napurezidendi vakatenga marefurbished wagons ayo. Saka you know everybody is you know homeward looking.
Tichitarisawo mikana iyo yamuri kutaura nezvayo, kune vamwe vachiri kutya kupinda kuZimbabwe kunoinvesta vachiti nenyaya dzezvematongerwo enyika zvikuru tatarisana nesarudzo zvinogona kuvakanganisa. Imi muri kuvapawo yambiro yakadii?
Aiwa iyoyo haifani kutomboita issue because sarudzo iri kutevera kai isarudzo iri kutaura in black and white kuti ahwina ndahwina. Hapasisina zviyazva zvokurovana, hapasisina zviyazva zvokuti kubirirana maelections. This is going to be a free and fair election isingafaniri kuaffecta uncertainty. President akataura and I think in the next week or so ari kusanganisa mapolitical party ese ari kucontesta kuti vakomana tioda kuita this thing ichiite free and fair. And mwanyatsotarisa mushe mushe munoona kuti political culture yedu yachinja. Zviva zvokusumudza ruoko uchoro waumwe munhu hazvichaencourajwa unosungwa. Tarise vafanhu vaya vakarova mai mujuru vakasungwa. Saka you can see kuti things have changed and some of us tatiri kumusha toenda up and down tiri kusvika tizvionera toga kuti zvinhu zviri kudini zviri kuchinja.
Kouyawo vazhinji vari mudiaspora, vamwe vanenge vachitaura kuti nenyaya yekuti ini handisi kukwanisa kunge ndichipa pfungwa dzangu zvikuru munyaya dzekuvhota kuZimbabwe zvinonetsa kuti ndinge ndichiinvesta. Mashoko apa amungavapawo?
In understanding yangu panyaya yekuvhota takatomboengeja hurumende neyaya iyoyo. Nyaya yekuvhota we all know kuti chichaitisa kuti vanhu vari mudiaspora tisava neopportunity yekuvhota. Nyaya yepolarization yanga iripo iyaiya yekuti opposition yaibvumidzwa kuuya kuno but avo vari kutonga vachirambidzwa nenyaya dzemasanctions and so on. Saka zvazvichiita kuti zviite unfair kuti vamwe vanokwanisa kuuya abroad campaign vamwe vachitadza. Saka mitemo yedu inoti kuvhota kwauno kwatinoita inoita a ward based system where unofanira kuenda kuward kwako kwawaigara kwawakaregista ndo kwaunonovhotera ikoko. So hazvirevi kuti vanhu vari overseas munoramidzwa kuvhota kana toramidzwa kuvhota. Kana uchikwanisa kukwira ndege yako unonoregista. Kana yange waya yekuvhota unokwira ndege yako uenda muward rawakaregista rariya wovhota. Saka really it's not like they are saying you cannot vote. They are simply saying kuti kana uda kuvhota since system yedu iri ward based uya kuno uvhote uregista uvhote haurambidzwi because kuti tiise mafacilities yekuti munhu muvhotere kunze. Zimbabwe is an unfolding democracy. I think by next election in 5 years time I am sure nyaya yediaspora vote inenge yachi inenge yakutoitika.